mutongi wedare vangoni nduna vatura mutongo wekuti vachuchisi venyaya iyi vabvumidzwe kuchinja mabatiro avo enyaya pachikumbiro chamuzvare rushwaya chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vachuchisi vakambotanga vachiti havasi kupikisa chikumbiro chekuti muzvare rushwaya vatongwe vachibva kumba kwavo, asi vakazochinja izvi vachiti vakange vave neumbowo hwekuti nyaya iyi yaiva nevanhu vakawanda mairi, zvinoratidza kuti kuparwa kwemhosva yavari kupomerwa kwakanga kwakarongwa zvemhando yepamusorosoro. Vanduna vati dariraona zvakakodzera kuti hurumende ipe zvikonzero muchikumbiro chizere chekuti sei ichiti muzvare rushwaya vasabude muusungwa, vachiti danho iri rakanakira kuti nyaya iyi inyatsotongwa zvakanaka. Zvichakadai, muzvare rushwaya vave kupomerwa dzimwe mhosva mbiri pamusoro peyavanga vainayo yekunzi vakaedza kuburitsa goridhe munyika zvisiri pamutemo mushure mekubatwa kwavakaitwa nemuvhuro panhandare yendege yerobert gabriel mugabe international airport vaine goridhe rairema makirogiramu matanhatu. Muchuchisi wenyaya iyi vagarudzoziya dhuma vaudza dare kuti muzvare rushwaya vave kupomerwa zvakare mhosva yekuedza kupa mapurisa mari yevharamuromo mushure mekusungwa kwavakaitwa pamwe nekuwanikwa vaine goridhe vasina mvumo yekunge vaine goridhe iri. Pane vanhu vatanhatu vamiswa pamberi pedare vachinzi vane chekuita panyaya yari kupomerwa muzvare rushwaya. Vanhu ava vanoti vaAli Mohammed, vane kambani yeAli Japan 786, vaStephen Tserai, vanove musori, vaGift Karanda, avo vanonzi vainyepera kuzviita musori pakaparwa mhosva, navaRafios Mufandauya, avo vave kupomerwawo mhosva yekuedza kuburitsa goridhe iri zviri kunze kwemutemo. Mapurisa maviri anoti vaDouglas Shoko navaChimhungu vamiswawo pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekunzi vakachinja zvaive mumagwaro ekuendesa vaMohammad kudare vakasiya vaMohammad vachienda kumba kwavo vasina mhosva yavapomerwa, zvinonzi nevachuchisi kushandisa hofisi yavo zvisirizvo. Vaviri ava vakatarisirwa kudzoka kudare nemuvhuro apo vakatarisirwa kusvitsa chikumbiro chokuti vatongo vachibva kudzimba dzavo. Vaziya dhuma vati muzvare rushwaya vakarongana vaMohammed kuti vaburitse goridhe iri vachishandisa rezinesi rekutenga goridhe rekambani yavaMohammed yemuno vachinosiya goridhe iri kukambani yavaMohammed iri kuDubai. Vaziya dhuma vati pakasechwa kuhofisi nekumba kwavaMohammed kwakawanikwa magwaro akafanana neaiva namuzvare rushwaya pavakasungwa, asi gweta ravaMohammed vatina Shetanyanyiwa vaisa chikumbiro kudare chekuramba kuti vaMohammed vaiswe paremand vachiti vaMohammed munhu anotoshandira kambani iyi saka vanga vasingafaniri kuve musungwa, asi kuti hurumende yanga ichifanira kuvaunza kudare vakamirira kambani iyi. Vatanyanyiwa vati nyaya iri kupomerwa vaMohammed inofanira kuraswa sezvo vaive vasipo pakabatwa muzvare rushwaya vachida kubuda negoridhe iri munyika. Nyaya iyi yanzi igodzoka kudare nemuvhuro. Izvinoreva kuti vasungwa ava vachange vari muusungwa kudzamara chikumbiro chavo chekuti vatongo vachibva kumba chanzwikwa nedare. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, mumiriri weHarare West Mparamende muzvare Johana Mamombe, avo vanoti vakatochwa muna Chivabvu vaine dzimwe nhengo mbiri dzeMDC Alliance dzinoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vari mumaoko ehurumende vamiswa pamberi pedare zvakare nhasi mushure mekupiwa masamanisi nehurumende. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vati muzvare Mamombe vanofanira kunoonekwa neumwe dhokotera wechitatu kuti vanokodzera here kumira mudare kuti vatongwe mushure mekunge mamwe madhokotera maviri ehurumende akambenga ati muzvare Mamombe vatange varapwa vasati vamiswa mudare. Gweta ravo advocate Tavani Mpofu vatsinira zvaitika mudare.
Zvanga zvaitika vamupiri wemhosva vaReza vauya vakati vane chikumbiro chavanacho kudare chekuti honorable Mamombe vatinomiririra vaende kunoongororwa nevamwe vechiremba. Isu sevamiriri vavo taisa pachena kuti zvose zvaida kuitwa zvanga zvataurwa nedare zvanga zvaitwa changa chakuitwa nhasi navaReza. Kwanga kwave kuda kuti vaite kuti mutongi vadzokoro rekuita zvinhu zvavakambenge vaita. Saka zvazoitika ndezvekuti mutongi vaterera zvo zvataurwa nemapato vaterera ndokubva vati tichadzoka kudare musi wa3 mbudzi na1115 ndopa vanenge vachiisa mutongo wavo pachikumbiro chaiswa nevamupiri vemhosva.
Nyaya iyi yanzi ichadzoka mudare musi wa3 mbudzi apo mutongi wedare akatarisirwa kutura mutongo wake pachikumbiro chasvitswa navaReza. Ichi ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.